tinoona kuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi akati wandei kudunhu rebhulawayo kudarika mamwe matunhu. Izvi zvinoratidza kuti hurumende inofanira kuti ikwinye dzisimbe pakutesta vanhu mudunhu rebhulawayo iri, nekuti zvinoratidza sekuti pamwe hurumende yakanga yaakuvarayirwa nekuti manhamba aya akanga aakudzika zvanga zvichifadza munhu wese. Asi zvakakosha kuti vanhu vasavarayirwe, hurumende irambe ichitesta vanhu vanenge vabatwa vaine korona vachiteedzerawo mutemo yemazuva akatarwa ekugara mudzimba vasingasangani nevamwe. Izvi zvakakosha kuitira kuti nzvimbo yebhulawayo isazove iyo tingangoti uzongozongo hwecoronavhairasi inozopedzisira yaakutekeshera kune dzimwe nzvimbo tikaita dambudziko gurusa. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwinyedzisimbe kuitira kuti vanhu vatestwe vachiisoretwa nekukasira.
Kunze kwezvamataura izvi, Dr. Munasi, ndezvipi zvimwe zvamungakurudzira kuti dai hurumende yaita?
Ndinokurudzira kuti hurumende iongorore kuti ndeapi matanho angatorwe kuitira kuti chirwere chisazotekeshera munyika yese, nekuti zvino tiri kuona kuti vanhu vanga vachibva kune dzimwe nyika vari kutesta positive vavashoma. Saka zvinoreva kuti chirwere ichi chiri muvanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti chisaramba chichitekeshera, nekuti tinopinda mudambudziko manhamba avanhu vari kurasikirwa neupenyu hwavo akazoramba achikwira zvinova izvo zvinhu zvatisingatarisiri.
Tiri kuona dzimwe nyika dziri kusangana nedambudziko irori recovid-19, Dr. Munatsi, dziri kutora matanho ekudzosa lockdown. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwewo nehurumende mudunhu iro reBulawayo?
Hongu vajonga, tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kudzokera kumabasa, vanoda kukwanisa kuriritira mhuri dzavo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, asi pamwepo tinokurudzirawo kuti hurumende ikwanise kuita kuti chirwere chisatekeshera, zvinosanganisira kuita malockdown, zvinosanganisira kubatsira vanhu vari kutambudzika mumisha womunhu nechikafu, kuitira kuti vanhu vakawanda vasazoramba vachiti ndoda kunobuda kuti ndikwanise kushandira mhuri yanga vanda pamusika wangu. Izvozvo mukarangarira takabvira kare tichingochema chema kuti dai hurumende yakwanisa kubatsira vanhu, nekuti kana manhamba akaramba achingeonge okwira hapana panenge pasina imwe nzira kunze kwekutongoti malockdown adzoke. Muri kuona zvakaitika kunyika dzino dzekumadokero, kuti vanhu vakanga vavarayirwa vakati todzokera kumabasa vanhu vachifamba, vamwe zvekugeza maoko nemamaski vakanga vasingasaite. Saka manhamba aya akabva anyaya kukwira. Zvino manhu vari kufa vawanda mune dzimwe nyika zvino itori wesi kudarika zvayakanga iri pekutanga. Saka zvakakosha kuti vanhu zvizvarwa zveZimbabwe tisavarayirwe, ngatirambei tichitora matanho ese akafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka maface mask zvakanaka achivhara mhino nemuromo, kwete kupfeka yakapendekera ichingovhara muromo chete. Zvakakosha izvozvo kuitira kuti tasarakisikirwa neupenyu, uyezve zvinobatsirawo kuti kana chimwe chirwere chikange chakwanisa kukondrolewa nenguva iripo, vanhu vanokwanisa kuzoita mabasa avo zvakanaka kumberi uku. Nekuti tikaramba tichingoenda mberi todzokere shure serwaivhi, zvinogona kuzotinetsa tisingakwanisi kurwisana nechirwere ichi kamwe chete.